mazira tinoita nekuti vanhu vekuZBC pamwedzi mino mweya vasati vabhadharwa vagara vachingopiwa $100 pamwedzi ndiyo yavanga vachishandisa kuti vakwanise kuenda kumabasa. Saka navanga vasingabhadharwa kwemwedzi inokwana kuita iyo minomwe, handifungi kuti pane angadai achiri kuenda kubasa dai vanga vasi kuwana $100 iyayo. Saka ndofunga kuti hapana chinoshamisa kana kukashamadza kuti vanhu vazopiwa $100. Chandoziva ndechokuti vashandi vekuZBC vachawana muhoro wavo kuda wangawana nhasi kana kuti tichingobva muzororo rekrisimasi neboxing day. Nokuti the Minister of Finance, gurukota rezvemari vapatrick Chinamasa vakavimbisa kuti vanotipa homwe ichabatsira kuti tibhadhare mari dzekuZBC zvisinga zvisina kubhadharwa kuvashandi kwemwedzi minomwe yapfuura.
Vakati vanokupai mari vachinamasa?
Chinangwa chedu ndechekuti vabhadhare yese mari isati yabhadharwa kuvashandi. Asi semazira munoita mari haisingowanikwa nyore nyore. Vativimbisa kuti vakasaiwana yese havachawana chikamu chinoti chokuti kana kuti vashandi vakachiwana vanofarawo chaizvo.
Inenge iri mari vamandiwanzira, imari chaizvo iri kudiwa kwemwedzi minomwe?
Kwemwedzi minomwe mari inodikanwa ipapo inoita iyo $9 million, mamiriyoni mapfumbamwe.
Saka mari iri kubva kugurukota rezveupfumiri chinenge chiri chikwereti here kuZBC, inozodzorerwa sei?
Izvi tinodaira kuti ZBC ine mari yakashambadza zvinhu zvavanhu yaisati yabhadharwa. Tiri kutarisira kuti mari iyoyo ndiyo yavanofanira kuzonotora kune vavakashambadzira.